Zuva ranhasi taitirwa zvakanaka nekuti izuva rataka takatarisa kuti radze mudikani wedu mushure kwekuti siya zvinorwadza. Pane nguva yaunotarisira kuti nguva yatasvika regai mwana achizorora nekuti he went through zvinorwadza, uyezve nefamiri yanga yarwadzika zvakanyanya. Nekudaro patamuka nhasi tabva muHarare as early as 4 AM tikasvika kuno kumusha zvakanaka chimangwanani. Tangozorora nekuita breakfast tikabva tapinda kuti tiitirwe service. Taita service after masemoni akati wandei anobva kushamwari dzatafadzwa nehama neshamwari. Zvatiitira zvakanaka, hatina kuona chatikanganisa nekuti shamwari dzake dzanga dziripo. Hakuna chimwe chatikanganisa, mhepo yanga yakanaka. Nekudaro tinoda kungotenda kune vashanda nesu muzuva ranhasi neshamwari dzatafadzwa. Tamuradza zvakanaka, tafadzwa masikati 2 o'clock tanga tapa final resting place yake. In brief tinoti tafadzwa, zorora murugare, Mwari vakuitire zvakanaka. Marwadzo ndinoimba anopera. Vana baba nana mai, tinoda kutsvaka kunzorodzwa nekunyaradzwa nekuti tichiri kubaikana nelosi yatakaita pamwana wedu.
Tichitarisawo baba mashayikiro akaita mukoma tafadzwa, munhu akashaya ari maoko eve mutemo, pane zvavaitawo here kukubatsirai parufu apa?
Vatigona kutibatsira shamwari dzakanaka vanga vari vekuprisons. Chief inspector kuprisons akagona kutibatsira, tingati takawana 50 kg dzehupfu kubva kwavari. Tikawanawo zvakare fuel coupon dziri 20 liters dzavatibatsirawo nadzo kuti batsikane pakufamba kwedu. Tikapa kutenda nekuti isu tinotera shoko ramwari rinoti panochema vamwe chemai, pamwe chete nawo pane mafaro fare nawo. Vanobata maoko tinovagashira saizvozvo, tatambira chipo ichi sekubata kwavo maoko sevanhu vakanga vainaye panoshayika mwana kunyange under what sort of circumstances.
Tichienda mberi, pane urongwa hwamuri kuitawo here semhuri hunozotsvagawo kuti munyaradzwe nezvakaitika izvi?
Iko zvino semhuri hatisati tagara pasi kuti tione kuti tinoenda nekupi. Kana zvichazoitwa tichagara, asi hatina so far chatingagone kutaura papublic kuti tinoda kuita zvakati. Asi kungoti marwadzo acho aripo, kana waitirwa chakadai zvinongorwadza semhuri.